varina vanoti chibage chavo chiri kurambwa zvichinzi chichine unyoro hwakanyanya avo vari kutengesawo soya bhinzi vari kunzi bhinzi ravo rine tsvina nematombo varimi vanoti havasi kufara sezvo vanenge vabhadhara kutakurwa kwechibage chavo uye vanenge vomanikidzwa kubhadhara zvakare kuti zvirimwa zvavo zvitakurwe kudzoserwa kwavanenge vabva mumwe murimi uyo anzi chibage chake chichiri chinyoro ndivanyashaziga avo vanorima kumhangura vaziga vanoti zvaitwa neJNB zvarwadza sezvo vakabhadhara mari inoita madhora makumi mana ekutakurisa chibage chavo vanoti vave kubhadhara imwe mari kuti vadzokere nechibage chavo kumba kunochiomesa
dambudziko rati kusangana naro paJNB ndokuti JNB haisi kuda kuti vari kutitengeserepo nechandi kuona kuti zvinhu zvinongonzi zvinyoro zvine marara zvidoo zvine manyara zviri marara saka tinoshamisika kuti kutora totengesera kupi sadi maketi tinozadzadura redu but hakuna mazadzi atauritira kuti tikudzorerwa kumba tingakuwetserwa ndauya nebhadhara $4 kuya tana apa ndadzokera $4 ndobvokazi $4 nguva chiro zvinyoro saka tashungurudzwa neJNB
mumwe murimi wekugolden coffee vaelson magama vanoti vadzoserwa matani matatu avo echibage vachinziwo chinyoro
GMV ngaichinje zvairi kuita GMV ngaitove chibage kana vane imwe zvimwe zvavangakwanisa kuita vangazviita zvatisingazivi kuti vangaita sei but zvavatove chibage chauya nekuti tauya kumasamples so many times but zviri kutadza kuti zvibude zviri straight vanongoti chibage chinyoro chibage chinyoro saka tochiita sei vane vakamboti chibage moisha kondendi yatodzika nekuti ndive moisha kondendi ye12%
vamagama vanoti vave kumanikidzwa kuenda kunotengesa chibage chavo kune vanotenga chibage vakazvimiririra kana kuti maprivate buyers sezvo vachida kunobhadhara vanhu vari kuvayambura kukohwa
asi ndi kufunga kwangu zvaakundipa umwe mono zvaakuita kuti ini ndakatora maemt paJNB ndakutsvaga kunotengesa takutoenda kumakurukoza haisi mhosva yangu ezino ndafamba 45 kilometers kubva kwandorima ndirinchiwa pano ndodzokere neana dzanoti handikwanisi ndakutotsvaka kwekuchitengesa ndiwane mari akurikavha makosti angu vanhu kumunda vakamirira izvo zvari kuziva kuti ntikisai ndaaudza kuti JNB inenge andipa mari but hapana mari yezvo ndakudzosa chibage ndine more than 150 tons
mumwe murimi vatinashe rusere vanoti soya bhinzi ravo rakarambwa zvichinzi rine tsvina yakawanda varusere vanoti izvi zvinoshamisa sezvo pasingashaye karara kanenge kari mubhinzi nekuda kwenzira yavanokohwa nayo yekupfuura
ndikatarisa matarisirwemakore ese zvizvi manang'anidzira vandasiya bhinzi ndinazoona kuti hapana zvikuitika zvinhu avasandisimusangu zvii vatarisa pakusvika pakuda kumhenga tinotinotsiri kusiya sisa here kati pane zvimwe zvavatsvakawo anama ukana dzonza pasapa shavanenge vakasaita tofanira kuia tomeka shoda pakanakanika naonek vasiabhinzi sadzimu cheke parika sasiabhinzi varungu vairima sabhinzi vosikohwa nekombaini ichirovamwe marama upindamo machidini ichivana zvozibhorwa kupi kuno kudzi kuna GMB pari GMB yatana yasiya neGMB yatoziyana
vakeni nyandoro ava neshamari yavo yakatengesa chibage chayo nezuru vanoti paGMB pave nehori vanyandoro vanoti shamari yavo yakabhadhara mari inoita madhora makumi maviri kuti chibage chake chitambirwe
kuti uya nacho chinhu chaii pasina usina kuti mutambidza usina kutambidza chipinda chipinde atotongaruka vandoda mari yavo kuti ipinde apo kuti ringina apo kuda pakada kutotakutirepwa chaichaiobasa ipopaipai ndopai kuda kutirepwa ndipopaipa ndibato vanhu vakawanda ipopai
vajonathan chibhagu avo vanotengesa chibage chavo kune vanotenga vakazvimiririra vanoti vanowana mari yavo ipapo kwete zvekuJNB izvo zvinotora mavhiki maviri kuti vawane mari yavo
JNB haisi kubhadhara instant cash so ini ndoita problem ndaita nhamo ndinotengesa ora 2 mabegi echibage handingatransporte 2 bags dzechibage ndounza paJNB doesn't make a sense
asi mushandi weJNB palions ben asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti varimi vanofanirwa kuuya nechibage chishoma kana kuti sambo kuti chitariswe kuoma kwacho vasati vauya nechibage chavo chakawanda
vamunotora sembo yenyu sembo inotora saga 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 chishoma chiaisa masaga ikamutora chetatu nyatsokunzaa kamutora chetatu nosvika
mazvikokota wezvekurima kumakonde vapedzisaingorima vanoti nekuda kwemwaka wemvura wakanga wakakura chibage chichiri chinyoro sezvo kwakanaya kusvika mwedzi wapera. Vangorima vanoti varimi vane chibage chakaoma zvakanaka nguva ino vanenge vakaita zvekuomesa. GMB iri kutenga chani yechibage nemadhora $350, asi vanotenga vakazvimirira vanotenga nemadhora $200 vachipa mari ipapo. Mari yeGMB inouya kwapera masvondo maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Ata Chigoriwa.